This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 21, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano remuAmerica reBill and Melinda Gates rovakira vanhu dzimba muZimbabwe.
Vanotengesa zvinhu zvavo migwagwa vanoita musangano nameya weguta reBulawayo.
Vari kutiza mhirizhonga kuSouth Africa vofunga zvokudzokera zvakare kunyika iyi vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rekuAmerica reBill and Melinda Gates Foundation nhasi rapedza chirongwa charo chekuvakira vanotambura dzimba muHarare, apo ratambidza dzimba idzi zviri pamutemo kumhuri bazana mana nemakumi masere musha wedzivarisikwa Extension muHarare. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa ichi, mumwe mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri, amai Melan Wokavati, chirongwa ichi chemamiriyoni mashanu emadhora chakabudirira chose. Vati ishuviro yavo kuti kanzuro yeHarare ichishanda nemamwe masangano anopa rubatsiro ichienderera mberi ichivakira vanoshaya dzimba kuti vagare zvakanaka, sezvo sangano ravo rapedza chirongwa charo. Meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vatenda sangano iri uye vati chirongwa ichi chakabudirira chose zvekuti kanzuro yavo yave kutozoronga kushandisa chirongwa ichi mukugadzirisa dambudziko revanhu vari kugara munzvimbo dzisingakodzeri muguta.
Manzwa mataura maslums vanhu vane nzvimbo twakadai twakanzvimbo vakamanikidzwa vakaverengwa kusvika kuma 63 tumagroup. Tichiedza kushanda nepatinokwanisa kuti vatasumudza toyambutsa, vatasumudza toyambutsa. Zvamuta nekuganhi kuti tichavasumudza toyanisa kubva mpfuko. Tichinamba chidaro tichaga vamwe tichisumudza tichiyambutsa.
Pasi pechirongwa cheBill and Melinda Gates Foundation, kanzuro yakapiwa mari yekugadzira migwagwa, kugadzira pombi dzemvura nesewage, uyewo vanhu vakazopiwa mari dzekuvaka dzimba dzine mipanda miviri miviri. Vazhinji vakawana rubatsiro nedzimba pasi pechirongwa ichi ndevaya vakabviswa munzvimbo dzavaigara apo hurumende yaigadzirira kushanya muZimbabwe kwamambokadzi wekuEngland Queen Elizabeth muna 1992 pamwe nevamwe vakapudzirwa dzimba dzavo paOperation Murambatsvina muna 2005. Mumwe wevanhu ava amai Grace Tagarisa vanoti vanofara chose kuti vaveone pekugara zvichitevera rubatsiro rwakabva kuBill and Melinda Gates Foundation. Vanoti kunze kwemba vakadzidziswa kuita mabasa ekuzvibatsira akaita sekusona.
Ne Marie Nikirie iyo ya Melinda Gates tiku takapiwawo tikavaka ma two rooms edu tikapiwa zve yekuzvisimudzira kuite ma business ndino order nekutengesa.
Mumwe wevanhu vakawana rubatsiro kubva kusangano iri ambuya Neti Mahachi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vave nepekugara mushure mekutambura kwenguva yakareba.
Chirongwa ichi chinondifadza nekuti takawanawo pekugara. Mhuri yedu inosara ichizowanawo pekugara ende chinotibatsira futi mukuti vamwe vedu vanenge vachido chirongwa ichochi vanogona kupindawo tichiwandawo titwane takawanda muno munyika asi tinoda pekugara. Saka takafara nechirongwa ichi saka tirimo.
Vamanyenyeni vati zvichitevera kufamba zvakanaka kwechirongwa ichi, kanzuro ichabvisa mhuri zana nemakumi maviri neimwe dziri kugara zviri kunze kwemutemo musha weGunhill vodzivakira dzimba kumabvuku. Vaenderera mberi vachiti kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona napo kuti munhu wese awane pekugara muHarare zvisinei nekuti murombo here kana kuti kwete. Vati kanzuro yavo ine chinangwa chekuvaka dzimba dzinodarika zana rezviuru kusvika mugore ra2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vanoita mabasa ekutengesa muguta reBulawayo nasi vaita musangano wekuonesana nekunzwana pfungwa nameya weguta iri vaMartin Moyo. Vamwe vapinda musangano uyu vanonzi vakurudzira kanzuro yeguta reBulawayo kuti ikoshese raramo yevanhu kwete kukoshesa kuchengetedzwa kwezvivakwa pamwe nemigwagwa vachikanganwa vanhu. Asi vaMoyo vanove zvakare kanzura weWard 3 muguta iri vanoti kanzuro yavo yanzwisisa zvose zvataurwa mumusangano uyu, asi zvakakoshawo zvikuru kuti vanorarama nekutengesa zvinhu ava vakoshesewo nzvimbo dzavanoshandira. Musangano uyu wapindwawo nevamiriri vemasangano akasiyana-siyana anosanganisira reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association pamwe neBulawayo Agenda. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMoyo pamusoro pemusangano uyu.
Musangano wanga uri wekutaurirana kuti chii chinoda kuti chiite, zvii zvavakatarisira kuti zviitike, ende nesuwo as a local authority woti tiwataurira kuti chii chatinoda kuti vaite ivo pamashandiro avo.
Asi mawirirana zvenyu pane zvese zvamasunga pamusangano uyu?
Izvi zviri zvitaurirana. Vanoappreciatawo zvatiri kuita kuti tiri kuitawo kuti magariro avo anake muguta, ivowo vachiwanawo mukana wokuti vawane mari yokundotengesa vana kudzimba dzavo.
Tinonzwawo kuti pane vamwe vanga vachiitawo sevanogunun'una kuti kanzuro yenyu inonyanyokoshesa kuchengetedza zvivakwa pamwe nekuchengetedza migwagwa asi isingakoshese upenyu hwevanhu vanorarama nekutengesa. Ichokwadi here, uye kana chiri chokwadi imi mazvitambira sei sekanzuro?
Kuti tinokoshesa zvivakiwa kupfuura vanhu hatisi chokwadi, asi isentimenti yavaexpressawo vanga vachifunga izvozvo. Isu chetinoti tinoda kuti guta rigare rine oda, rakanaka, rakagadzirika. Saka tinofunga kuti zvinobatsirawo iwo mavendors zvekare kuti vashandire pakachena pasina tsvina, nokuti kana pane tsvina makastomerswo haazodi kuuya ipapo kuti vazotenga pane tsvina. Saka tinobvumirana kuti ngatichengetedzei dhorobho redu rakanaka kuti ivowo vawane kuita bhizinesi ravo, makastomerswo ati kana achiuya kuzotenga zvavanotenga, especially zvinhu zvekudya, vachitengawo pakanaka.
Mune urongwawo here hwekubvisa vanotengesa ava muguta?
MuCBD hapana mavendors aripo. Ava vanenge vachifamba vokufamba apa ndivo pamwe tingati vanonetsa, nekuti ava vakagara pasi vari kutorerwa bhizinesi neivavo vari kufamba-famba, nekuti ivo vanotokwanisa kutsingamidza macustomers asati asvika pane vava vagere pasi kuti vatende ipapo.
Vanga vari meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vashanu vafa nhasi zvitevera kuputika kwaita bhambu panze pemba yekudyira muguta guru reSomalia reMogadishu. Mutori wenhau weVOA anoti vakadzi vaviri vari pakati pevanhu vafa muchiitiko ichi. Chiremba mukanzuro yeMogadishu Dr. Abulkadir Aden vaudza VOA kuti vamwe vanhu vatanhatu vakuvara mukuputika kwebhambu iri, uye uwandu hwevanhu vafa hunogona kukwira. Hapana atabuda pachena achiti ndiye akonzera izvi, kunyange hazvo paine kufungidzirwa kukuru kwekuti zvaitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab, icho chinozivikanwa nekurwisa chichishandisa mabhambo muguta iri.
Vachuchisi vemuItaly nhasi vati mutyairi wechikepe wekuTunisia uyo ane chikepe chakanyura Mediterranean Sea akabonderisa asingadi kuti izvi zviitike chikepe chake pane imwe ngarava iyo yaiuya kunobatsira chikepe chaaityaira. Vachuchisi vemudunhu reSicily muguta reCatania vati mutyairi wechikepe ichi, icho chainge chakazarisa nevanhu, akachikonesa zvakadarikidza mwero izvo zvakapa kuti chibondere pangarava yekuPortugal ndokubva chanyura pedyo nemahombe kombe emuLibya. Vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe vaitisa nzara nehondo muMiddle East nemuAfrica vakanyura muchiitiko ichi. Nyaya yekuti vashandi vehurumende vopiwa here kana kuti kwete mari dzemabhonasi iri kuramba ichitsviriridza kunyange hazvo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vave kutenderana havo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vashandi ava vanofanira kuti vapiwe mari idzi. VaChinamasa vakati homwe yehurumende yainge yabooka zvekuti haina kana kobiri rekuti ipe vashandi bhonasi uye haisati yapedza kubhadhara vashandi mabhonasi egore rapera.
Vakativo havachakwanise kuti vamanikidze makambani kuti arambe achibhadhara mari yemitero kuhurumende sezvo ivowo ari kutatarika. Asi vachitaura kumhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere, vaMugabe vakatsika madziro. Vakati vashandi vanofanira kuti vapuwe bhonasi nekuti ikodzero dzavo. Masangano eInternational Monetary Fund neWorld Bank anotiwo hurumende haifaniri kuramba ichibhadhara vashandi mari dzakawandisa sezvo iri kusara isina mari yekugadzirisa upfumi hwenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington Mihlo Makulu. Tatanga nekubvunza vaMajongwe kuti vanoona sei nyaya yemabhonasi iyi.
Chiripo ndechekuti nyaya yebhonasi yakutobhadharwa nekuti ndozvataurwa nemukuru wenyika. Wedza zviri korekti zviri rongu kana izvozvo zvaisiri nyaya. Chatinotaura isu ndechekuti zvanakira vashandi venyika ino, hatizi isu takakonzera kuti nyika ipinde mumangoto mairi. Isaitoshandira nyika tichiti basa ratiri kuita tiri kuita nyika. Saka tinotati zvakataurwa navaMugabe ndo zvinotaurwa nemutungamiri ari kuziva zvaari kuita. Nepamusana pekuti kuti isu tinzi nhasi chibvumai kuti hamuwani bhonasi nekuti ikonomi idhivheropi, ikonomi ibudirire, isu tinzwavo kana ikonomi yacho ikadhivheropa hapana chatinopiwa. Hatingapfiri kunyara kaichi, hatingadyiri uroyi mukunyara. Chiripo ndechekuti ngavatipe mari yedu yebhonasi nekuti tinenge tasevhera nyika. Ndo zvinotaurwa nemutemo chekutanga. Chepiri, ngatinzwisisei kuti zvakwatakananga isite nyika tisati tamhanya kunokwereta mari iyi kurironzi ngatinokweretawo inyaya dzakawanda. Migodhi yediamond ndivanani vakaisa mukani wavo muzamure mugodhi kumadiamonds, kugoldi, kuplatinum, kukrom. Migodhi yese iyi mari yacho iri kuenda kupi?
VaMehlo Makulu,
nyaya yebhonasi inyaya inoda kuti inyatsoongororwa. Ngatitarisei zvakaitika. VaChinamasa vakati tombomisa kubhadhara mabhonasi kusvika 2017 ndobva vamira vakadaro. Ndinovamira nyika ndokuva ndekuti kwete. Mutemo unoti izvo mabvumirano atakaita nevashandi ndekuti tinofanirwa kuvabhadhara mabhonasi. Saka tine nyaya mbiri. Tine nyaya dzekuti izvo zvakatarwa navaChinamasa changa chakonzera kuti vasabhadhare mabhonasi. Nyaya iyoyo haisati isiripo, haina kwayakaenda. Saka kunochida kuongororwa zvino kuti izvo zvatarwa napresident izvo zvaandizvino zviri kuitwa zvacho. Asi tichitarisa izvozvo ngatibva tatarisa futi nyaya dzakatarwa navaChinamasa, nyaya dzekuti izvo hatisi kukwanisa kubhadhara kunyange bhonasi yegore rakapera. Uye zvimwe zvatanta zvitsidzira kuti tange tichibhadhara. Tatarisa zvinhu zviviri izvozvo, ngatititsvagai kuti solution yedu iri papi. Zvichireva izvo kuti izvo tinofanirwa kuchiongorora nyaya yeupfumi munyika yose kuitira kuti tigadzirise nyaya idzi kuti izvo kuti kana taakuzobhadhara kwacho ngative tichikwanisa kuzokwanisa kuzobhadhara. Nekuti tiri kunzwa kuti kune vamwe mabhonasi egore rakapera asati abhadhara. Saka tiri kuti izvo nyaya idzi ngatibva taongororwa pamwe chete. Isusu hatipokani zvakataurwa nemutungamiri wenyika. Asi tinoti izvo ngatiendere pamberi pane zvawakataura tichitarisa zvakataurwa naChinamasa tione kuti tingaone kupima solutions panyaya idzo.
VaMajongwe, pangagadziriswa sei apa?
Chiripo ndechekuti nyaya yekuti kune bhonasi risati rabhadharwa iyi isusu hatinei nazvo. Isu tiri kuti kana paitwa polisi yeudzvanyiriri yekuti ngatibvisei, vaChinamasa havana kumbotaura nesu. Kana paine mamwe masangano andinoziva kuti vakataura navo idi hatibvumirani nazvo. Isu tiri kuti sevashandi vehurumende hakuna mutemo unoafekta vashandi unongogarwa nevanhu vane mari nemabhizinesi meni wowirirana kuti vari kuda kuhanda taxi woti Chinamasa tienda unowanaunza kuti hatichabhadhari bhonasi. Hatiwirirani nazvo nekuti pakuongorora upfumi hwenyika hazvizati zvirizvo zvega zvichakonzera kuti ikonomi ino ipone nekuti hamuna kubvisa mabhonasi. Vakuru vehurumende vari kungodya mari vachipambadza pamadiro, vari kufamba zuva nezuva uko nekuko vachiita zvavanoda, machimba achitengerwa mota takazva kuti zvichiitwa. Kana zvinhu izvozvo zvisina kugadziriswa, sei vashandi vanenge vachinzi vashandi vebanotangirwa kugadziriswa?
Vamehlo makulu, vanhu vakapuwa kamabhonasi handiti zvinobatsirawo here vemabhizimisi nekuti vanhu vanenge vakwanisa kuti vange vachikwanisa kutenga zvinhu?
Izvozvo ichokwadi. Asi semataura andaita vazulu ndezvekuti izvo tine nyaya iri pakati pedu yatofanira kuti tiongorore. Nekuti pakati izvo ngatipei mabhonasi kuti vemabhizimisi vakwanise kuona tinenge tisina kunyatsokushandisa pfungwa dzakanyatsopinda ipapa.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington Mehlo Makulu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari muHararewo.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vakurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vaise musoro pamwe chete kugadzirisa dambudziko remhirizhonga yamuka kuSouth Africa kuchiurayiwa nekurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Izvo zvinoteverawo hurumende yeSouth Africa nhasi yaendesa mauto kumisha inogara veruzhinji kuedza kupodza mhirizhonga.
Gurukota runda nezvekudzivirirwa kwenyika yeSouth Africa, amai Nosifise Mapisa Nqakula, vaudza vatori venhau muAlexandra Johannesburg nhasi kuti vaendesa mauto kuedza kupodza mhirizhonga iri kuramba ichiitika muDurban nemuJohannesburg. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma nezuro vakamisa rwendo rwavo rwekuenda kuIndonesia kuti vaedze kugadzirisa nyaya yemhirizhonga iyi. Asi mhirizhonga iri kuramba kupera. Nezuro mumwe murume nemudzimai vekuZimbabwe vanonzi vakapfurwa mumusha wevazhinji weAlexandra. Kunyange hazvo panga paine mashoko ekuti vafa, amai Mapisa Nqakula vaudza vatori venhau nhasi kuti havana kufa uye vachiri muchipatara. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika muSouth Africa.
Zviri kuitika nenyaya yokuti vanhu vatema vanourayana nokuda kuti umwe anozi ndewokuZimbabwe, ndewokusouth africa, ndewokumalawi, ndewokumozambique, zvinhu zvatinofanira kutaura takasimbisisa hazvifaniri kuitika izvozvo. Noda kuti kubva kuma60 kusvika kuma90 South Africa ichiita independent, vatema vose vakaita chirwirano chekuti tinofanira kuzvitonga. Now asiri vanhu vari kuti vanofanira kuzvitonga, tinofanira kuva vanhu vanoremekedza munhu mutema wega wega. Nekuti munhu mutema iye zvino izvi akaenda kueurope anotandaiswa, akaenda kuasia anotandaiswa, akaenda kuamerica anotandaiswa. Ko muno mucontinent yeAfrica inotiwo ndowo kumusha kwedu totandarisana futi? Handioni zvezvine chitsigo izvozvo. So zvinhu zvakadaro zvinotokashamadza kuti vanhu vangamira shuwa kubatsira demo mukoma wako munin'ina wako, kubatsira kubanga mukoma wako munin'ina wako, kwakuuraya nge uri kuuraya huku. Izvi zvinofanira kuchikashamadza maridhasi ese emuAfrica.
Ko mungati here imi ivo vatungamiri vemuAfrica vari kuita zvakakwana kuti vagadzirise iro dambudziko rapinda muSouth Africa? Chii chingaitwa?
Unoona chinoita ndechekuti kana vanhu vaane dambudziko rakadaro mofanaisa musoro pamwe chete, mobudisa chinangwa chimwe chete toita sei nenyaya yati iro. Karirai muone kueurope pakatanga vanhu kuudzwa kumediterranean vachida kuyambuka, vanhu vatema futi vakabva vaona kuti vatova dambudziko ravo. Saka ngatigarei pasi tione kuti ndezvipi zvatingaita kuti dambudziko rekuti vanhu vanozotakurwa vachinyura mumediterranean toita sei. Hapana vandakavhunzwawo kusagaka vachiti vedu vetaita dambudziko rakadai vaitiunganidzira kuvakuru tione kuti nyaya yakadai toifambisa sei.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa yakanangana nevanhu vasiri venyika iyi zvinoti zvave kudzokera kuSouth Africa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Studio 7 yasvika panzvimbo inokwirirwa mabhazi anoenda kusouth africa muHarare panozivikanwa nekuti paRoadport payaona vanhu vanga vachienda kusouth africa avo vanoti mhirizhonga iri kuitika kusouth africa iri nani pane kugarira nhamo muzimbabwe mumwe wevanhu ava ndivanison musiyambiri avo vanoti vakatiza kukwazulu natal kusouth africa svondo rapera vamusiyambiri vati zviri nani kuti vadzokere kusouth africa kunyange hazvo vasiri vagari vekusouth africa vari kutadziswa kugara nezvizvarwa zvenyika iyi.
Kuzvinzwa zvakaoma, takabva kusouth africa tachishungurudzwa izvino tauya kuno kuzimbabwe futi hakuna pabasa, hakuna pekutangira, zvinhu zvakaoma, saka dzibheta tinofira kusouth africa kwacho bhozi munovo makatopresa, saka dzibheta tiende kusouth africa.
Mumwe wevanga vachienda kusouth africa ava Muzvare Ben Hilda Murinda vati kunyange hazvo kari kekutanga kwavari kuenda kusouth africa kusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika muzimbabwe ndiko kwaita kuti vati vanozvionera mberi.
Ini ndakutofunga kuenda kusouth africa nekuti muno muzimbabwe machitagara tiri muno asi muri kutoshungurudza saka zvibheta kuti titomboendawo kusouth africa kwachona ikoko kana kuchinofiwa tongofawo tiri ikoko because hapaisina maoption than kuenda kusouth africa.
Vamadzudzo pawadyira vanoshanda necivil protection unit vaudza studio 7 parunhare vari kubate bridge kuti vachange vachiongorora zvizvarwa zvezimbabwe zvave pamuganhu wezimbabwe nesouth africa kubate bridge kwakare kuti vanhu here zveshuwa vakatiza kusagadzikana kuri musouth africa kana kuti vanhuwo zvavo vari kuda kungoshandisa mukana uyu kukwira mabhazi mahara ayo aendeswa nehurumende kubate bridge kunotora vanhu vari kutiza xenophobia kusouth africa. Vapawadyira vati vari mumusangano kubate bridge kwakare hukuedza kutsvaga kuti vanenge vasina pekugara muno vawane pekugara kana vatutwa kubva kubate bridge. Vanhu vakawanda vanonzi vakakuwadzwa mumhirizhonga yexenophobia kusouth africa uye pane vamwe vanonzi vakatofa. Zvichakadai dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzasvora mutungamiriri wenyika varobert mugabe nekubuda munyika vachienda kumusangano wenana aligned movement uri kuitirwa kuindonesia. Mutungamiriri wesouth africa vajacob zuma vakatoregedza kuenda kumusangano uyu pamusana penyaya yexenophobia iyo iri kusvorwa pasi rose. Studio 7 yaedza kutaura navakembo muhadhi vano vegurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika kuti tinzwe urongwa hwehurumende asi vati havataura nestudio 7. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, mumwe muimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson vari kuBotswana anoti vaimbi navananyanduri vose vane basa rekubatsira kurwisa zvakaipa sezviri kuitika zvakadai muSouth Africa. Dr. Tawanda Benson vakabatana nemumwe muimbi wekusouth africa Chomza Mogwera vakanyora nekutsikisa rwiyo rwekushoropodza xenophobia urwo vanoti ruri kutambirwa zvakanaka. Dr. Tawanda Benson vanoti rwiyo rwavo ruchatanga kuridzwa pane pfenyuro muchinguva chinotevera asi pari zvino ruri kuwanikwa pachena padandemutande refacebook nesoundcloud. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye westudio 7.
Inini ndinobata ndiri kuBotswana Gaborone uyezve zita rekuti Dr. Tawanda rakauya mushure mekunge ndapuwa award ndikanzirinaiwa. Iwe shamwari uri chiremba wemusic ndiwe unorapa, takauya tine zvirwere zvakawanda in terms of music asi wakasvika pakutirapa tese maatiste muno mugepe kana muno muBotswana, saka unonzi Dr. Tawanda. Sarobera ipapo ndopa ndakabva ndangopuwa zita rekuti Dr. Tawanda.
Makatanga zvekuimba izvi rini uyezve zita renyu rechipikirwa rinonzani?
Ndakatanga kuita zvekuimba izvi kutanga kunyatsoti kupinda mustudio that was in 2003 ndopa ndakatanga kuti ndakupfikisa music that was 2003 kuti ndizive kuti ndine chipo. Ndakazotanga kuzoona ndakurawo kuna 98 uku ndatoona kuti no ndinenge ndinotoziva zvekudai asi 2003 ndopa ndakatanga kupfikisa. Uyezve zita rangu rekuberekwa Tawanda Benson Kasaira ndo zita rangu rekuberekwa iroro. Dr. Tawanda Benson izita randinoshandisa mumusic.
Tinoona pari zvino makatsikisa rumbo kari kushoropodza zviri kuitika muSouth Africa zvexenophobia. Zvakauya sei kuti mufunge kutsika chimbo chakadai?
Kurwadziwa kana kuti kubatikana kwandinenge ndaita inini as a human being kuti vakomana mwekuda iya mayangu yapinda na netsaona ku inga vamwe vacho wani ivo vekuna na South Africa tinawo wani ku Zimbabwe but we don't exercise such an act you know kana muno munana ne Botswana uye vatswana kunyango zvaidu vachimboratidza kuti havatifariri asi we don't experience such act saka ndakabva ndasvika pakuti chirege ndite nziyo yakadai ndiedze kuona kuti this spread of message kune vamwe vanhuwo vangave vari kuzviita kana vachada kuzozviita pamwe ndingavatsiurewo ne another way through music akandomaspreadira ndakati ndiite through the song
chimbotitsenhurirai kaimbo aka kuti tinzwe kune avo vasati vakanzwa kanonzi chii uyezve mungoti dededi kune vamwe vasati vakanzwa
Let's unite and stop xenophobia. Ari ratane, rikopane, Africa maibuye. Sibamba nelenze tlanda. Ndikangoti ndakaimba chirungu nechitswana mukati kana nechisutu mukati because ndaitira kuti chirungu chinoita cover to everyone asinga understande chisutu chisutu ndobva ndaimbawo ndichiedza kutaura neveikoko vari ku South Africa saka ndakazo let's unite ari tsvaraganei ngatibatanei rikopanei tisangane Africa maibuye Africa wee ndiri kutaura newe saka ndikangoti that's the type of the song kuti mukavaridzira zvenyu vachanyatsokanzwa
We love those kinds of flowers.
Muimbi ane mukurumbira Dr. Tawanda Benson achitaura naMavelous Mhlanganya uye ari kuBotswana.
Zvakadaro masangano evechidiki munyika anoti akagadzirira kubatsira vechidiki vari kudzoka munyika vachitiza mhirizhonga yezenophobia kuSouth Africa. Masangano aya anoti achaita nepose paanogona napo kuti vechidiki vawane rubatsiro. Rimwe remasangano aya ndere Institute for Young Women Development. Tatenda gumbo Studio 7 abata mutungamiri wesangano iri muzvare Glanis Changachirere kuti tinzwe zvisere.
Ndatenda hangu tatenda but rega ndingotanga nekuti tine urombo kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika kuvana veZimbabwe zvikuru sei madzimai echidiki nekuti tinoziva kuti panyaya dzeraramo zvakanangana nechokudya nechouviri inyaya dzinobata madzimai. Zvikuru kudarika vanhu rume zvikuru sei madzimai echidiki sezvo ndivo vari pa yatinoti iya productive age group asi zvisinei hazvo tiri kuti isusu kune madzimai echidiki ari kudzoka kubva kusouth africa seinstitute for young women development tiri kutarisira kuti tinge tiri vanhu vanokwanisa kunge vachibatsirawo nenzira dzakasiyana siyana
ko asi misangano iyi iri kubatsira sei wadzimai kana kuti wechidiki wari muZimbabwe
mukushanda kwatiri kuita sezvandambotaura pakushanda isu tinoshanda nemadingindira akasiyana siyana but donzo redu huru riri rekuti madzimai vavewo nechekuita maererano nekuti vawane nechouviri atingati iwo masustainable livelihood pachirungu naizvozvo tinodzidzisa madzimai maererano nemabasa emaoko tinovabatsira zvakare pane zvavanenge vakuita kuti vange vachikwanisa kuzvitengesa zvakanaka uye kuvaratidzawo kunowanikwa mari dzokuti vange vachitanga tumabhizimusi tudiki ndingapaso muenzaniso kuti pari zvino tine madzimai vatakabetsera kudzidzisa nyaya yekugadzira ndingati pachirungu mareusable sanitary pads ekuti vange vachitengesa munharaunda dzavo asi vachikwanisawo kunge vachishandisa pachezvavo
muzvare Glanis Changachirere vanotungamira sangano reInstitute for Young Women Development vanga vachitaura vari parunhare muHarare natatenda gumbo weStudio 7
Muchirongwa chedu The Connection pa Live Talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages pa number dzinoti 12024650318 muchitudza number dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Sangano remuAmerica reBill and Melinda Gates Foundation rovakira vanhu dzimba muHarare.
Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vanoita musangano nameya weguta reUlawayo.
Vamwe vari kutiza mhirizhonga kuSouth Africa vofunga zvekudzokera zvakare kunyika iyi vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu Talks ya Emina, Jonga na Chris Kandemiri.